Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 14, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende inofanira kugadzirisa zvichemo zvavo. Mukuru weUnited Nations Development Program opinda munyika mangwana. Dare reConstitutional Court rinoisa parutivi mutongo waro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvobvumidzwa here kana kuti kwete kuvhota kwazvinenge zviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varwere vari kuchema-chema zvikuru kuhurumende kuti igadzirise zviri kudiwa naana chiremba kuitira kuti vasarasikirwe vanhu varwere vasarasikirwe neupenyu hwavo. Vana chiremba ava vava nemasvondo maviri vachiratidzira. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Varwere vanoti kuramwa basa kwavana chiremba kuri kuisa utano hwavo parumananzombe. Pashanyirwa chipatara cheHarare Hospital nhasi neStudio 7, varwere vanorwarisa chiti ndivo vange vachibatsirwa, vamwe vachinzi vadzokere kumba vozorapwa kana vana chiremba vadzoka kubasa. Amai Sekai Ganyani Mushandu, avo vane mwana ane dambudziko remoyo, vanoti havachaziva zvekuita nemwana wavo uyo anonyorerwa mishonga mwedzi wega wega.
Ndandauyawo kureview nemwana. Mwana wangu ane problemu yemoyo, saka ndabva kuchegutu. Ndauya kureview, saka ndobva ndasvika ndobva kwanzi nhasi hatisi kudhinda makadhi. Endai kumunoona masista ari kumberi uku, ndobva ndaenda ikoko. Masista aya abva anditi endai kuseri kwamunositirwa review yacho. Ndaenda ikoko, masista anga ari ikoko, ndobva ati endai kumawodhi. Ndobva ndasvika kumawodhi kuya kuya. Vekumawodhi ndobva vatizvo, isusu vangagoti tingaziva nezvemadhokuta here, isu hatina zvatinoziva. Ingogara iwo, kana mangoonawo dhokuta chero umwewo, munongogona kungoonerwa mwana wenyu. Saka ndangogara almost 30 minutes ipapo, ndobva ndati ari ganimbodzokera kumusoro pamwe dhokuta anogona kungouya akapinda mumaanoitira kliniki akadzokera. Saka pandadzokera kuyoko ndabva ndasangana naye, ndobva ndamuti chiremba ndauya kuzoita review mwana, ndauya kureview nemwana. Ndobva handitizvo nhasi hatisi kuita zvekliniki. Saka ndoita sei nemwana, mishonga hasisini. Kanzi motozouya next month. Saka ndatopesirana kuti ungoshaya zvokuita.
Amai Mushandu vati chikumbiro chavo ndechekuti hurumende igadzirise zviri kunetsa kuitira vana chiremba vadzokere pamabasa.
Ndiri kutotyira izvezvi kuti kuzowana mwedzi wese wopera mwana wacho anenge achirarama sei. Anoti kana asingachamwi mushonga akangoita chero 1 week asingamwi mushonga anobva atanga kufemereka zvokuti kana akarara munotomunzwa kuti mwana ari kufema zvekunge ari kuita magwiriri zvezvi. Saka handitombozivi kuti ndoita sei izvezvi. Hurumende hangu ini ndingadai chandingataura ndechekuti dai hurumende yadayirawo chichemo chemadoctors akwanisewo kudzokera kuchipatara abatsire varwere.
Amai Previous Sachinda, avo vanga vauyawo kuzorapwa paHarare Hospital vakadzorerwa kumba vasina kuwana rubatsiro, vaudza Studio 7 kuti varwadzwa zvikuru kudzorerwa kumba vachidzimbikana nemuviri.
Tauya unorapwa, tasvika machiremba pasina. Saka zvinhu zvinorwadza kuti unenge uchirwara wauya unorapiwa, woona chiremba asipo, wodzoka uchirwara, wozonzi mirira paachauya. Ndangonzi unodzoka musi wechitatu kumbocheka kuti waapo here.
Vamwe amai varamba kudomwa nezita vane mwana ane mazuva matanhatu azvarwa uyo akatoitwa operation sezvo matumbu ake aiva akazvimba. Vati vana chiremba vasi kuuya nguva dzese kuzoona vana vari muwodhi mavo, izvo zvoitawo kuti vatyire utano hwemwana wavo.
Yana chiremba kenzi apo napo wachiona vana vedu kuti vari seiwo but vamwe wacho vasikuuya kuzoona vana. Ndio zvandinondosvikira kuti vamwe zvigona kuzomukanganisawo. Tezvo achiri mudiki so far ane 6 days ari kuno ane 6 days abonozvaro.
Mukuru weHarare Central Hospital amai Pegisha vamwe vaudza Studio 7 parunhare kuti vana chiremba vasati vadzoka kumabasa. Amai zvavamwe vati vanga vari kupinda mumusangano wekuongorora kuti kuramwa mabasa uku kuri kuvhiringa varwere zvakadii. Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vaudza Studio 7 kuti kuramwa basa kwana chiremba uku kuri kukanganisa mabasa ezveutano.
Hongu kuramwa uku chero kuchiitika zvako kuna chiremba ari padanho rechidiki atinoti maJRMO nemaSRMO zvinobata chaizvo kupa urapi hunenge huchiitwa muzvipatara zvedu. Zvikuru sei zvipatara zviri muguta makuta mahombe eBulawayo neHarare, zvipatara zvatinoti macentral hospitals. Saka tinenge tichingokumbirisawo kuti vanhu vanoenda ikoko vanzwisise kuti pari zvino machiremba ari kubata basa iri pekutanga pavanosvikira kumacasualty vanenge vaita vashoma. Pavanozoendawo kumawards vanoshayawo zva chiremba vadika vanokurumidza kuvabatsira. Zvisinei vari kutipawo havo rubatsiro pakuatenda kumacritical cases pane dzimwe nguva.
Vagwinji vati basi ravo richiri kukurukura nehurumende kuti vangagadzirisa sei dambudziko, asi vakatiwo chikumbiro chavo kunana chiremba ndechekuti dai vakwanisa kudzokera kumabasa hurumende ichigadzirisa zvichemo zvavo. Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti nhengo dzayo dzinodarika chiuru dziri kuramwa mabasa. Zvichemo zvana chiremba ava zvinosanganisira mari shoma pamwe nekusapiwa mukana wekuti vatenge mota pasina kubhadhariswa mutero kubva kunze kwenyika kuitira kuti vafambe nyore vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Apo kuramwa mabasa kwana chiremba kwasvitsa masvondo maviri nhasi. Vamwe vana chiremba vamboratidzira kwekanguva kapfupi pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals kana kuti UBH nhasi mangwanani. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Studio 7 yasvika pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals UBH kuratidzira uku kuchangopera. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association uye vari womutauriri wesangano iri Dr. Mtkolisi Ngwenya vanoti kuratidzira uku yange iri nzira yekuyeuchidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvaana chiremba.
Machiremba ekwaUnited Bulawayo Hospitals, Mpilo Central Hospital nezvimwe zvipatara zviri padhuze varatidzira nhasi kwaUnited Hospitals ekuBulawayo. Vakasimudza mablakadzi akanyorwa kuti vana chiremba havakwanisi kuenda kubasa vaine nzara. MaCEO, machief executive officers vanovavo vatungamiri vezvipatara vane majipu asi mapatients haana dripu, uyezve vari kuda mishonga yakakwana pazvipatara izvi kuti varambe vachiita basa ravo zvakanaka-naka.
Dr. Mtkolisi Ngwenya vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvikuru zvehurumende munyika yose. Vati kunyange zvakadaro vana chiremba vadiki havazi kuzodzokera shure panyaya yekuramwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo, sezvo vati pave nenguva vachiudzwa kuti zvichemo izvi zvichagadziriswa asi pasina chinobuda.
Situation haisi normal, vanhu vari kunyatsoratsikirwa nenguva yakawandawanda kuti vaonekwe, uyezve tinotyira kuti togona kuzopedzisira takufirwa nevarwere. Saka hurumende ngaikasike kugadzirisa nyaya idzi. Kana hurumende isina kugadzirisa magrievances atakavapaya, hatisi kuzodzokera kubasa apa. Zvokuvimbiswa zvokupiwa mapromises hatichadi.
Mumwe mukoti mukuru paUBH uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo, sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau, ati vanhu vari kungorapwa pachipatara apa ndevaya vanenge vachirwara zvakaipisisa sezvo ana chiremba vakawanda vari kuramwa mabasa. PaRichard Morris Hospital, chinove chikamu cheUBH panorapwa vanhu maziso, vamwe vanhu vange vauya kuzorapwa vange vachiudzwa kuti vadzokere kumba sezvo pange pasina vana chiremba vange vachikwanisa kuvaona. Ongororo yaitwa neStudio 7 paMpilo Central Hospital, chimwe zvechipatara chikuru muBulawayo, yaratidzawo kuti chikamu chechipatara ichi chinorapa vanhu vachibva kumba kwange kusina vanhu. Chiremba mukuru wepaMpilo Dr. Solwayo Ngwenya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vari kungokwanisawo kurapa vanhu vari kurwara zvakaipisisa, zvinhu hazvina kunyanya kuipa sezvo vana chiremba vakuru nevamwe vanoshanda vachibva kunze kana kuti consultants vari kushanda semazuva ose. Dr. Solo Ayongwenya vabvuma mashoko ekuti vanamukoti vanonzi vari kuda kutanga kuramwawo mabasa mangwana asi vakurudzira vanachiremba pamwe nanamukoti kuti vakoshese varwere sezvinotarisirwa mubasa ravo. Vanachiremba nanamukoti vanogara vachiramba mabasa nguva nenguva vachitsutsumwa pamusoro pemashandiro avo uye mari shoma yavanowana. Nekune rimwe divi, hurumende inogarawo ichichema nerekuti haina mari. Kunze kwemari yavanohora, zvimwe zvezvichemo zvaana chiremba ava zvinosanganisira nyaya yekushaya zvikwanisiro zvekushandisa muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.
Zvichakadaro, vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi vakamboramwa mabasa nezuro vachiti vanofanira kupiwa mari dzavo dzekushanda nguva dzapfurikidza. Arthur Chigoriwa anotipanya inotevera.
Vanamukoti ava vakaita izvi apo vanachiremba munyika vari kuramwa mabasa vachiti vaudzerwe mari dzavanotambira pamwe nemashandiro akanaka. Vanamukoti ava vainge vasingaratidzire asi vainge vari panzvimbo dzekushandira asi vasingashandi. Nhasi mangwanani vazobvumirana kuti vaende kumabasa asi svondo rinouya havaende kana vakuru vechipatara vasina kugadzirisa nyaya dzemari yavo pamwe nemari dzanachiremba. Mumwe mukuru wevanamukoti asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira kuzoburiswa basa anoti vanhu vasashore danho ravatora sezvo vaine makore akawanda vachinyimwa mari dzavo idzo vanoti dziri kutorwa nevakuru vakuru vepachipatara.
Aiwa, imimi hamuzvizive kaizvo. Isusu tenenge tagara tichitaura tiri pabasa tichienda maybe tinenge tine 5 years tichiedza kuronga vasingade. Imimi pamunoona toti tools down, imimi mangoti izvo vangoti nhasi ruda mari vaisa tools down nhasi. Tinenge tine makore tichitaura navo tichitwa kunge tinopenga waona.
Mukoti uyu anoti vanhu vanofanirwa kuona pane dambudziko kuti nyaya dzemuzvipatara dzigadziriswe zvizere. Mumwe murwere atadza kurapwa nhasi, amai Chenai Gandawa, vanoti vanachiremba nevanamukoti vanofanirwa kupedzerana nehurumende kwete kurwadzisa vanorwara.
Asika manje imimi mukaitira vanhu vari kurwara havasiro vanokupai mari. Garai mangotaura direct kuhurumende.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanamukoti vepachipatara chikuru muHarare cheparerenyatwa vacharamwa mabasa kubvira mangwana sedanho rekumanikidza hurumende kuti igadzirise nyaya yanachiremba avo vave nemavhiki maviri vasingaende kumabasa. Vanoziva zviri kuitika pachipatara chechinhoi vanoti hurumende iri kurasikirwa nemari yakawanda sezvo vanachiremba vepachipatara ichi vari kushandisa mawadhi emuchipatara vasingabhadhare mari. Mukuru wechipatara muchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti pane zvichemo zvavakapiwa nanamukoti nezuro izvo zvichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera asi havana kutaura kuti zvichemo izvi ndezvei. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mukuru webazi reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP vaAkim Steiner vari kutarisirwa kusvika munyika mangwana mukushanya kwavo kwemazuva mana. Mumashoko kuvatori venhau, UNDP yati inoda kuona kuti ingabatsire sei Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rino. Bazi reUNDP riri kubatsira pari zvino Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemari nezvimwe zvikwanisiro. ZEC inoti yakapiwa mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora asi iyo ichida mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora kubva kuhurumende. VaSteiner vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo makomisheni ane chekuita nezvesarudzo anosanganisirawo Zimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission, Gender Commission, ZEC, uye masangano akazvimirira akaita seZimbabwe Election Support Network neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni tikavabvunza kuti rwendo rwavaSteiner rwakakosha sei.
Kuuya kwemutungamiri uyu ari kubva kuUNDP chinhu chakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe. kunyanya takatarisana nema elections tiri kutarisana kuti naurirano kana kuti kukura kwavanenge vachiita nemapoka akasiyana siyana kusanganisira hurumende zviri maringe nesarudzo takatarisana nadzo idzi uyezve kuti zvingaita sei kuti nyika yeZimbabwe iwane utongo hwejekerere uyezve kuti ikwanise kuvandudza upfumi hwenyika nokuti iyo nyika inge inobudirira saka tiri kuona kuuya kwavo kuri chinhu chakanaka chose uyezve tinotarisira kuti vachawana information kana kuti mashoko avanoda kuunganidza anovabatsira kuti vaone ivo seUnited Nations kuti nyika iri kuenderera mberi here panyaya dzeutongo hwejekerere kana kuti iri kudzokera kumashure.
Vari kuti vari kuda kuti vange vachibatsira Zimbabwe, vangabatsire sei veUnited Nations?
Chokutanga ndingati nini, takanzwa mutungamiri weZimbabwe Electoral Commission vachiti iwo pane bhajeti yavakanga vakapa kuhurumende inoratidza kuti hurumende ingangotadza kuvapa mari yakakwana kuitira kuti maelections aya aitwe. Saka tinotarisirawo kuti zvikada pavari kutaura navo vaakimpeina vacho zvichasanganisirawo kuti United Nations zvingabatsire sei kupa maresources kunyika kuitira kuti tikwanise kuwana mari dzakakwana dzokuti election yacho iitwe. Uyezve ndingati nini technical support
muri kusangana nawo here seZimbabwe Election Support Network?
Takasangana nemamwe masangano akazvimirira. Tichakwanisa kusangana navo musi weSaturday, musi wa17 March. Saka tinotarisirawo kunzwa kubva kwavari uyezvewo nokuvapa vandingati mashoko tinofungidzira kuti ndovanga vake nyika yedu yeZimbabwe.
Sachigaro webhodhi reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevana vechikoro zvabuda muzvikoro nhasi mangwanani ndokupinda migwagwa zvichiratidzira kusafara nezviri kuitwa nedare reparamende remuAmerica zvekutadza kugadzirisa gakava riripo pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa nepfuti dziri kushandiswa mukuuraya vanhu. Kuratidzira uku kwashandiswawo nevana ava senzira yekurangarira vana vechikoro vakapfurwa vakafa pachikoro chekuFlorida. Kuratidzira uku kwaitwa kwemaminetsi 10 nemanomwe senzira yekurangarira vanhu 10 nevanomwe vakaurayiwa pachikoro ichi, vanosanganisirawo vadzidzi gumi nevana uye vanhu vakuru vatatu vakafawo pachiitiko chimwe chetecho musi weValentine's Day. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi ranzwa chikumbiro chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kuti zvipiwe kodzero dzekuvhota musarudzo dzegore rino, asi hurumende ichitsika madziro panyaya iyi. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare repamsoro soro reconstitutional court nazranzwa chikumbiro chakasvitswa kudare iri negweta rinorwira kodzero dzevanhu rinogara ku South Africa va Gabriel Shumba nevamwe vavo vaviri avo vari kuda kuti vapihwe mukana wekuvhota musarudzo dzegore rino. Mukunzwikwa kwenyaya iyi, gweta ranga rakamirira vashumba nevamwe vavo vatavani mpofu vaudza dare kuti chizvarwa chese cheZimbabwe chine makore gumi nemasere chine kodzero dzekuvhota zvisinei nekuti munhu anogara kunyika ipi. Vampofu vati hapana chikonzero chokuti bumbiro remutemo rivandudzwe panyaya iyi, asi kuti mitemo inobata nyaya dzesarudzo ndiyo inofanira kuvandudzwa. Vampofu vaudza dare kuti havaone chikonzero chekuti hurumende yeZimbabwe irambidze zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota zviri kwazviri ikoko, kana nyika diki dzakaita seMozambique neChad dzichikwanisa kuti zvizvarwa zvenyika idzi zvivhote zviri kunze kwenyika idzi.
Tanga tiri kutaura mudare kuti maZimbabweans anogara kunze kwenyika ngapiwe mvumo yekuvhota pasarudzo dzose dzinoitwa muZimbabwe, uye zvengavapiwe mvumo yekuti vavhotere kumaembassy ekunyika dzavanogara vari. Mutemo mamiro wakaita unoti kana usina kugara muconstituency for more than 12 months unoluza kodzero yekuvhota, uyezve unoluza zvakare kodzero yekurapwa wakarejistwa paconstituency. Isi tinofunga kuti mutemo iyoyo haushandike nawo, haubetseri, uyezve unofanirwa kurambwa nedare guru remunyika muno.
Asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi, amai Venanda Munyoro vati munhu kana achinge agara kunze kwenyika kwegore asiri kuita basa rehurumende anoruza kodzero dzake dzekuvhota musarudzo. Vati vanhu vanokwanisa kuvhota vari kunze kwenyika vashandi vehurumende chete, vachiti mutemo uripo pari zvino unosungira munhu wese ari kuda kuvhota musarudzo dzemunyika muno kuti anyorese kuvhotera munharaunda yaanogara inenge iri muZimbabwe. Vatongi vapfumbamwe vanga vachinzwa nyaya iyi nhasi, avo vanga vachitungamirirwa namai Elizabeth Gwaunza, vati vachatora mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Zvichataurwa nevatongi ava zvichareva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichakwanisa kuvhota here kana kuti kwete musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo wenyika uye vachidzidzisa paUniversity of Pretoria, Dr. Tainai Masia, vanoti dare repamusoro-soro harisi kubata zvakanaka nyaya yevavhoti vari kunze kwenyika. VaMasia vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti dare iri riri kubata nyaya iyi rakatarisa pamirezano PF chete.
Constitution itsva ya 2013 yemuZimbabwe inobvumira kuti vanhu vari mudiaspora vange vachivhota. Asi dambudziko riripo nderekuti kunyange pane new constitution, mitemo inofanira kupa kuti vagone kuvhota vari kunze kwenyika haina kunge yagadzirwa, yatinoti iyo aligning of laws with the new constitution. Saka ndopane dambudziko guru ipapo. Naizvozvo kuita set aside kwaitwa nyaya iyi nedare kunoratidza zvinhu zviviri. Chekutanga, tinoziva kuti matare edzimhosva haana kunyanya kuvimbika munyika yeZimbabwe. Vanopa mitongo vakatarisa kuziso rezano PF.
Saka munoona sekuti zvavataura izvi kungoda kubatsira hurumende here kana kuti vari kuita basa ravo nemazvo?
Pakuita basa nemazvo panenge pane yatinoti question mark, mubvunzo chaiwo. Kana tichitarisa nhoroondo yemabatiro avanoita basa munyaya dzemaelection, vanhu vatingati havasiri impartial panyaya iyi vanorerekera kuhurumende yeZanu PF panguva zhinji.
Imwe sokuona kwenyu, munofunga kuti pane chichabuda here panyaya iyi yekuti vanhu vakwanise kuvhota gore rino?
Hapana chichabuda kana tichitarisa kuti bumbiro remutemo rinoti vanhu muZimbabwe vachafanira kuvhota pakati paJulai naAugust. Kutiko zviri muconstitution zvitevererwe, panoda kugadziriswa mitemo kuita align mitemo iyi neconstitution. Hapana nguva yakakwana yekuita izvozvo. Zvekare pane atinoti malogistics, kuti panenge pachizofanira kuita mapolling stations munyika dzakasiyana-siyana dzine vanhu dzine zvizvarwa zveZimbabwe. Ende tikatarisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakazara pasi rese. Saka kuti vabudirire kuronga zvakadaro nenguva yasara iyi, iyo nyaya yamboisende kwaparutini, handioni zvichibudirira.
Avo vanga vari vatasiyana masiya Dr. Tianai Masia vachitaura vari kuPretoria, South Africa, naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 achitiudza zviri kutaurwa nevanhu zvitevera kuratidzira kwaitwa nevana vechikoro vemuAmerica vachishora dare reCongress iro risiri kutora matanho panyaya dzekutengeswa kwepfuti.
Nhasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tamboenda isu kuCapitol Hill muno muAmerica, uko vana vechidiki vadzidzi vemuzvikoro zvakasiyana-siyana vange vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo ari kuita vamwe vadzidzi mushure mekupfurwa kwakaita vamwe vana kuFlorida vakange vari pachikoro vachizowanikwa ivo vachishaya muwandu. PaFacebook page yedu yeVOA Shona vazhinji vanga vari kutaura zvakasiyana-siyana nekuratidzira kuri kuita vana mukoti navana chiremba kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mumwe mutsigiri wedu wepaWhatsApp anyora iye kuti NASA yatadza kubhadhara mapensioners mari dzavo nenguva. Hatina kukwanisa kubata NASA kuti tinzwe kuti ndizvo here zviri kuitika. Vamwewo vari kunyora vari kuti ivo makadii zvenyu paWhatsApp? Ko ndinokumbirawo kuziva nezvemakuhwa ari kufamba kuti Zimbabwe kune mabhinya ari kuuraya vanhu. Zviri kuitika here kana kuti manyepo? Aiwa, mutori wedu wenhau wekumasvingo akambonyora iye nyaya iyoyi yemabhinya arura kumasvingo. PaFacebook page yedu yeVOA Shona nyaya yekuti komiti yeparamende inoona nezvemagetsi pamwe nemigodhi yokurudzira mapurisa kuti vasunge makurukota ose pamwe nevakuru vakuru vemakambani ane chekuita neuori unonzi wakaitika pachirongwa cheGwanda Solar Project. Maxwell Mukoki anoti huori hausungisi muZimbabwe. Dai iri mhosva vese vangadai vari mukati. Ine hamuworried nemabhinya anetsa nemabhemba. George Benura anoti vanhu ivava vanoda kutamba nesu. Mune chokwadi here kuti komiti inokurudzira mapurisa kusunga? Handiti inofanira kuripota yova complainant here? Mapurisa vangangosunge pasina yekomplena here? Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinosangana nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora panyaya dzekuvhota nezvimwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vana chiremba voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo isati yati vadzoke kubasa. Mukuru weUnited Nations Development Programme opinda munyika mangwana. Dare reConstitutional Court rinoisa parutivi mutongo waro wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvobvumidzwa here kana kuti kwete kuvhota musarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kupinda, kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina ntungamiri nkomo munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.